Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kugumbi 21, 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hunosvika pavanhu 25 muZimbabwe. Vafa vari vatatu ubvo pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru 191.
Kana kuchinaya zviya ndonguva inonyanya kurarama mamosikosi kuchinaya zvakare kuchidziya senguva yezhizha iyi nekunaya kwemvura. Asi malaria inowanza kuzowanda munguva yekukohwa kwakunopera kwesizena nokuti mamosikito mazhinji ari kuanenda ava neutachiona wacho. Saka vanhu vakarumwa nemamosikito iwawa ndiwo vanokwatidzira utachiona wemalaria.
Chirwere chemalaria chinouraya vanhu vanosvika 152 uye kubata vanhu vanodarika zviuru 191 mugore rino.
Mapurisa paangosvika achiti haubvumirwi kuti ubatsire vanhu nemuto iwoyo nekuti uri kuchiona mutemo. Saka ndaedza kutsanangura kuti aiwa hatisi kuchiona mutemo tiri kuda kuti tichenjere vabatsirike panguva ino.
Nhengo yeparamende inomirira Mutasa South varegai tsunga vanosungwa nemapurisa apo vange vachipa vanhu vedunhu ravo chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika nezuro yanga yaongorora vanhu zviuru 300 nevasere kuti vane coronavhairasi here kana kuti kwete, uye kusvika nezuro panga pachine vanhu 25 vakabatwa nechirwere ichi uye vatatu vakatoshaya. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru 191. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti paongororo dzevanhu 450 nevanhu vanomwe dzakaitwa muHarare neBulawayo neZuro, vese vakawanikwa vasina chirwere ichi. Bazi iri rakazivisawo kuti rakawana rumwe rubatsiro zvekare rwezvekushandisa kuongorora nekudzivirira coronavhairasi kubva kusangano reJack Ma Foundation, uye zvinhu izvi zvichaendeswa kumatunhu ese munyika. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vazivisawo nhasi kuti hurumende yatanga kupinza vakoti nevamwe vashandi vezveutano basa mumatunhu ese munyika serimwe rematanho akawanda ari kutorwa nehurumende kusimbaradza basa rekudzivirira kupararira kwecoronavhairas. Izvi zvinoitika apo kanzuru yeHarare iri kuenderera mberi nekuputsa misika yese nezvivakwa zvakavakwa pasina mvumo senzira yekuchenesa guta kuitira kuti zvirwere zvakaita secoronavhairas nezvimwe zvisapararire. Asi vagari vanotengesera panzvimbo idzi havasi kufara nedanho iri vachiti kanzuru iri kutora kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi ichiparadza misika yavo. Mumwe mugari wemuHarare vaJason Juru vanoti havazive kuti vachararama sei kana coronavhairasi ichinge yapera.
Tanzibvisai polisi yatora kuti bvisai misika. Glenville yakapwanywa, Gaza rende machipisa wapwanywa, Mbare kwakapwanywa. Havasoda kuona vakadzi matsanda sehuwa havari kuda.
Asi mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti hapana anofanira kuchema-chema nekuti kanzuru yatotanga kugadzirisa nekuvandudza nzvimbo dzekuti vanhu vatengesere pakachena uye zviri pamutemo.
Iko zvino mukaenda kuMbare muchaona pashawasha grounds basa ratotanga rekuti vanhu vange vachitengesera panhu pakanaka pari kutogadzirwa. Iko zvino tine nzvimbo dzakawanda dzadziri kugadzirwa zvemuguta dzinosanganisira kumatoko, kumabvuku, budiro community hall zvarasekwa nekukuwadzana kuita dzimwe nzvimbo dzichavandudzwa dzinoshandira vanhu kuitira zvakaita panana mupedza nhamo pange pachivandudzwa pachigadzirwa zvakanaka pachitarwa mabase ekutengesera akanaka roofing yepo ichigadzirwa pachipendwa zvimbuzi zvepo zvichigadzirwa
vaendera mberi vachiti vari kuita zvavari kuita nekuti pari zvino hapana vanhu vari kushandira pamisika iri kuparadzwa iyi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika
sipari zvino sezvamunoziva mose nyika ino iri palockdown saka hakuna vanhu vanga vari kutengesa mumigwagwa nepanzvimbo dzisingatenderwi ndiko kusaka nzvimbo idzodzo dziri kubviswa nguva ino pasina vari kushandira ipapo kuitira kuti panopera lockdown munhu wese ange ava nepanhu pekushandira pakanaka
vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuisa kuti hurumende nemakanzuru vari kushandisa dambudziko recoronavirus kurwisana nevanotambura munyika vamanyanya vati kuchema-chema kuri kuita veruzhinji kunoreva kuti havana kuudzwa nezvedanho iri
sei hurumende ichitadza iyo pekutanga kuwana mukana wekuti iite consult nevanhu vari muinformal sector votaurirana nevanhu vari muinformal sector towana workable solution nokuti informal economy zvinoizvi yaacritical stakeholder muzimbabwe economy informal economy haisenzwe nayo through maauthoritarian policy programs informal economy inofanira kupiwa respect yainokodzera nokuti yakatakura upenyu hwevanhu at this time
vati danho iri richaita kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu zvakanyanya zvikuru sei panopera dambudziko recoronavirus zviri kuitwa nekanzuro yeHarare zvinoenderana nechisungo chakaitwa nedare remakurukota chekuti makanzuru mumaguta nekumaruwa anofanirwa kutora mukana wekuvharwa kwenyika kugadzirisa nzvimbo dzinoshandirwa nevanotengesera mumisika mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakanyorera vanyori vemakanzuru ese munyika musi wa8 mwedzi uno vachivazivisa nezvedanho iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika 100 zviuru vabatwa nechirwere chemalaria kuchipiwa vanhu vanosvika 152 vafa nekuda kwechirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino. Bazi iri rinoti uwandu hwasangana nenguva inowanzopararira chirwere ichi zvichiwedzerwawo nedambudziko recovid-19 rakabata nyika pari zvino. Mashoko akaburiswa nebazi rezveutano patwitter nezuro anoratidza kuti zvirwere zviviri izvi zvine zviratidzo zvakafanana zvokupindwa nechando mumuviri zvekuti zvinonetsa kuona musiyano wekuti munhu abatwa nemalaria here kana kuti COVID-19. Matunhu anonzi akanyanya kubatwa nedambudziko iri anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland East. Gore rapera chirwere ichi chinonzi chakabata vanhu vanosvika zviuru 119 nemazana 115 uye kuuraya vanhu vanoita 129 munguva imwe cheteyo zvichienzaniswa negore rino. Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwezvirwere vachidzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica, Professor Davidson Sangweme, vanoti hazvishamise kuti chirwere chemalaria chiri kukwira munguva ino sezvo chagara chichikwira munguva ino yekukohwa pamwe nekunaya. Professor Sangweme vanoti nzira huru yekudzivirira nayo malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekerwa mazai neutunga kana kuti humutu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Malaria chirwere chinoparadzirwa neutunga kana kuti umutu watinyanti mamosquitoes. Mamosquitoes aya anowanzokuruma vanhu zuva rodoka kana kuti mausiku. Saka mamosquito iwawo anotora utachiona hwemalaria mumunhu anenge anawo achinoparadzira kune vaya vanenge vasina. Saka chinhu chikuru chinonyanya kuti urwere hunyanye kupararira inyaya yemamiriro yekunze, tingati climate kana weather. Kana kuchinaya zviya ndo nguva inonyanya kurarama mamosquitoes, kuchinaya zvakare kuchidziya senguva yemuzhizha iyi nekunaya kwemvura. Asi malaria inowanzokuzowanda munguva yekukohwa pakunopera kwesizeni apa, nokuti mamosquito mazhinji aripo anenge ava neutachiona hwacho. Saka vanhu vakarumwa nemamosquito iwawo ndo vanoparadzira utachiona hwemalaria.
Tirikunzwa kuti zviratidzo zvemalaria zvakangoda kufanana nezviratidzo zveCovid-19. Vanhu vanozoziva sei musiyano apa, Professor Saungwemu?
Fever ndio iri common pakati pemalaria zvese neCovid. Nedzimwe nguva vachiita sekukurwadza kemudumbu kana kugona kuitisa kuti munhu achaye. Saka izvozvo zvinhu zviri common pane zvimwe chete. But chirwere chemalaria munzvimbo dzatinogara chirimo kazhinji vanhu vanonyatsokuziva kuti imalaria. Asi nenguva yazvabatana neizvi zvinogona kutinetsei kuti vanhu vanzwisise kuti musiyano ndoupi. Asi kazhinji pamalaria kukosora kunoita kushoma, and malaria inosanganisira kurwadza kwemajoini nemamuscles nemusana nekupera simba. And kazhinji kazhinji malaria kana munhu akatora kosi yacho in 3 days anofanira kuita zvakanaka iye mushonga wacho unorapwa nawo. Saka zvinhu zvakaita sana chloroquine nemishonga yavanenge vachitaridzira kuti ndiyo yatinofanira kushandisa inokwanisa kubatsira kuti vanhu vanzwe zviri nani. Although pakutanga unomboita senge wakuwedzera kurwara asi zvinopera.
Zvii zvingaitwa nevanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere chemalaria ichi?
Zvingaitwa navanhu kuti vazvidzivirire kumalaria zvinhu zvakati kuti. Chokutanga, vanhu vanofanira kuvhara mvura kana kurasa mataya nemagaba nini zvakatenderedza musha zviri paruvanzi zvinogona kuva nemvura. Nokuti chirwere chemalaria chinoparadzirwa neumhutu sezvandambotaura. Mamosquito aya anobreeda mumastagnant pools emvura, mvura isiri kuyerera iya. Saka mvura inowanikwa mumataya ari pamukova, migomo kana zvigubhu zvakachekwa zvikasiiwa zvakadaro. Imomo ndoma dzinokurira mumosquito. Dzinoisa mazai adzo imomo, dzoita life cycle yadzo zvobuda. Ukaona zviya zvinenge zvikuraura zvinotamba tamba zviri mumvura, tuwana tukuma mosquito irikoto. Tunazoperedzera tukabuda ama maadult. Ende maadult acho achibuda imomo anozorora muuswa. Saka vanhu vanofanira kucheka uswa huri pamukova kuti pasaita bundo rakakura kana kuti uswa hwakareba. Nokuti ndipo maanowana chikafu muuswa imomo. Mosquito dzinozoda ropa. Ma female anopheles mosquitoes ndiwo anoparadzira utachiona hwemalaria. Saka iwawo vanomwa ropa kuitira mazai awo nokuti agoleya mamwe ma eggs. Saka chikuru kudecrease mapopulation emamosquito, kuuraya mamosquito. Saka kuti mumauraye kubvisa paanogona kuraramira.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwezvirwere vachidzidzisa paUniversity of North Georgia mudunhu reGeorgia muno muAmerica. Professor Davidson Sangweme vari parunare neStudio 7. Mumiriri wemutasa South mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari Gaitsunga vasungwa nemapurisa pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe vachipomerwa mhosva yekugovera ufu zviri kunze kwemutemo. Asi vatsunga nevamwe vavo vazobhadhariswa faindi yemadhora $500 pamunhu kuitira kuti varegedzwe vachienda kudzimba dzavo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vatsunga vaudza Studio 7 kuti vasungwa nhasi mangwanani pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe kusanganisira kanzura weWard 11 kuBorderville vafarai biza apo vange vachipa vagari vekuupfu. Vatsunga vati vazobatsirwa nemagweta avo ayo anosanganisira munyori wezvemitemo muMDC vainosendi Gonese kuitira kuti vakwanise kubvisa faindi kuitira varegedzwe.
Kuti vatimirire panyaya yacho. Pazosvikawo mamwe magweta anosanganisira vakabaya
Vatsunga vati mhosva yavapomerwa nayo ndeye kufamba famba zvisina mwero panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Unnecessary movement during lockdown. Vachisaita Statutory Instrument 83 of 2020. Asi vachitivo unnecessary movement during lockdown. So unoshaya kuti ingaita unnecessary sei indiri a public elected official. Inofamba wanga ichishanda nevanhu.
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa mudunhu remutare amai Florence Marume sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mune mwonyaya, kanzuri guta remutare yakaitira vagari urongwa hwemisika inotengesa zvirimwa kuti ive pedyo nenzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza uwandu mukuungana kwevatengesi zvirimwa nevatengi kunzvimbo yemusika wesakubva. Misika iyi yakaiswa mumisha yesakubva danga mvura nechikanga. Asi vatengesi nevatengi vave kunyunyuta vachiti zviri kutengeswa zvacho zviri kuvadhurira zvakanyanya. Vagari vanoti vanhu vari kuuya nezvirimwa izvi vanenge vatotengawo kumusika wesakubva, kwete kuti ndivo varimi vanenge vachitarisirwa kuhodhesa. Mugari wemamutare vaibheti dzakatira vanoti musika wauya pedyo hawo asi uri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe womugari wemuhobhausa ambuya Laiza Munandi vativo vanofara nekuvepo kumusika pedyo asi vanochema nekudhurirwa.
Kuti taona padhuze tochitenga zvamaita asi zvinhu ngazvidzike, vanhu vari kutengesa muno vatori vanhu vezviro zvavo, hazvisi zvokuhodhesa.
Vanhu vazhinji mamutare vari kutevedzera kurudziro yekugara mudzimba sezvakataurwa, asi mune dzimwe nzvimbo kucherechedza uku kuchiri kunetsa vakawanda, kunyanya vanenge vari mumisika kana mumisetse yezvitoro vachitenga nevanenge vachikwirawo mabhazi. Ndaka mira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti vainge vawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kusvika musi wa3 Chivabvu. Asi muZimbabwe nenyika dzose pasi rose kumbovhara makambani kwave kupa kuti upfumi hwenyika uende kumawere. Izvi zvakapa kuti vamunangagwa vati mamwe mabhizimusi achitanga kushanda. Kokuwedzera mamwe mavhiki maviri nekuti vamwe vatange kushanda kunorevei kuupfumi hweZimbabwe? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Kunyika yeZimbabwe, coronavirus waita mudzimu wakupa ronda kuti nhunzi dzikudye nekuti upfumi hwenyika wagara uchikamina kwenguva yakareba. Mukuona kuti upfumi unogona kubva wagwadama, vamunangagwa vakati makambani akaita semigodhi, misika yefodya nemamwe atange kushanda asi vanhu vachitanga vavhenekwa chirwere checoronavirus. Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotsinira mashoko aya.
Tinema industry nemakambani atinotarisira kuti iwo hakwanise kuvharwa panguva ino yatinotaura kuti inonzi lockdown. Sekutaura kwakaita president kuti tiri kuda kudzivirira hutachiwana hwecoronavirus, munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotambira danho rehurumende asi vachiti vaida kuti mamwe makambani akati wandei avhurwe.
Saka tinoona chiri chinhu chakanaka kuti mamwe mabhizinesi abvumirwa kushanda, asi taitarisira kuti dei kwabvumirwa akati wandei kuti ashande, nekuti zvikasadaro mamwe mabhizinesi haazokwanisa kumuka kubva pakuvharwa kwaakaitwa. Asi hatisi kureva kuti ngatisakoshesai nyaya dzeutano nenyaya dzekuchengetedza upenyu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo upfumi hwenyika huchadzokera kumashure zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vachizviitira mabasa avo asi vasiri kushanda pari zvino.
Uyo makaonawo economy yemuZimbabwe yainformal zvakanyanya. Saka vana vazhinji vari kurarama vari muinformal economy vasikwanisa kunge vachienda kumabasa. Ende mukuongororama mirira akaita zvino muindustry ma business mazhinji edu havana capacity yekuramba vachinge vachibhadhara vashandi vasiri kuenda kumabasa. I think dambudziko iroro riripo.
Kunyangwe hazvo misika yefodya yaifanira kutanga kutengesa fodya nezuro rakavagangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu, sezvo zvakanetsa kuti yotengeswa sei. Vanotengesa fodya vakamboedza kushandisa umhizha hwechizvino zvino hwemavhidhiyo, asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Fodya semataurero amuzvinafundo Gift Mugano yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika.
Inhau yefodya yatinotengesa inova ine mukurumbira wekuunza mari inosvika bhiriyoni US dollars yasangana nenjodzi huru chaizvo, nekuti kuziva kwedu isusu fodya inotengeswa paauction pamusika panange paita yoweyo wemheremhere, vanhu vakawanda zvizhinji. Saka nenhau yesocial distancing iri kuuya nekuda kwecoronavirus haitizokwanisi kuzotengesa fodya yedu iyoyi nenguva iri padhuze.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kuvhurwa kwemakambani mashoma idonwe remvura mugwenga.
Makambani avhurwa aya achamboita kuti munyika mupinde mari mbijana, asi upfumi hwagara hwashungurudzika nekusaenda kwavanhu kumabasa, nekuti makambani mazhinji sekunzwa kwatakaita vesizi vachitaura haakwanisi kunge achirarama pasina mabasa ari kuitika.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo vapinda mukana wamamupere pari zvino ndevaya vanoshanda mumakambani anoona nezvekushanyirwa kwenyika. Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambira kuti upfumi huchadzikira nezvikamu zvipfumbamwe kubva muzana, ukuwo International Monetary Fund ichiti upfumi huchadzikira nezvikamu zvisere kubva muzana nekuda kwekuvharwa kwemaindustry uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Ateriri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchitisumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuChina chinoti chiri kufara nezviri kuitwa neChina mukurwisa chirwere checoronavirus. Vatinotenda Chuguvare vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti zvinhu zvavanani muChina zvichienzaniswa nepazvakanga zviri mukutanga kwegore rino.
When this whole thing started, vanhu vaishanyatsoziva kuti chiri kuitika. Patakazoudzwa kunzi pane chirwere chiripo and they have the lockdown, so on 26 January I think, takamba taziva kuti zvinhu zviri serious and everything shut down. So takaita like nekuti tanga tatenga chikafu, tabhadhara mabhiri nechichi. Saka takavharwa mumba, but we had everything we needed. I don't know kuti vamwe vanhu vanga vachikwanisa sei. Zvakazoitawo nani, they relaxed the policy, so you could actually go out. I have a friend who is at university. Zvanga zviri much more serious ikoko. Vakanyatsovharirwa and they had everything brought to them muma hostel mao.
Tinokunzwai muchiti zvinhu zvavanani. Titsanangurireiwo kuti musiyano pakati penzira yamairarama nayo muna December, apo pakatanga chirwere ichi, na iko zvino ndeupi?
Vanhu vakawanda havasi kunzwisisa kuti how is the situation different here nekwavari. Nekuda kwekuti zviri kuitika kunze kwenyika right now zvakatoitika kuno kudhara. Isusu takatoita almost 2 months dzedu dze quarantine dzakatopfuura kudhara. So kana ndichiti zvaonani, ndinoreva kuti before January 20 vanhu vanga vachiri kuenda kubasa, but after the lockdown everything was shut down. Ipapo hapana kana chinhu changa chichiri kutongoitika. Chega chakangokwanisa kutenga was magrocery anodeliveriwa online. Even mamask chaiwo anga asingawaniki, even though achinzi anogadzirwa kunoku vanogadzira zvese muchina, anga asingawaniki. So kana ndichiti zvave nani ezvinezvi, mabhazi ave kufamba, vanhu vava kuenda kumabasa. The subway is open, you know, you can actually go to the pub or any supermarket that you want to. So social distancing iri kutaurwa iri kuitwa kumwe kwesoko isusu takatoita kugara tikatopfuura kugara tiri kunoko
avanga vari chizvaro cheZimbabwe chiri kugara kuChina vatinotenda chiguvare vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muguta reSuzhou mudunhu reJiangsu kuChina kwakare. Yasvika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri China nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Regai timbonzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabatwa necoronavirus COVID-19 chiri muno muOhio muno muAmerica.
Saka mama kari zvino muri kuunzwa sei?
Department of Utah, not a Franklin County, Franklin County.
One of Fona Chitichi.
One of the ones I want to say, Chichi, Fanaka Banzo,
Ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pedambudziko recoronavirus iro rasiratora upenyu hwevanhu vanodarika 170,000 pasi rose. Chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vatatu munyika. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kupa chirongwa ichi semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Zvisinei, ngatisanganei chirongwa The Connection pano pa Studio 7 nasmaneru na 8 PM.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.